Ndino uchingamiza ene mufaro muchirongwa chedu cheStudio 7 chamunounzerwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa, nhasi tine hurukuro namukoma Andy Baleni Zemunya vaishanda naProfet Paul Sanyangore kuVictory World International Ministries, asi vakazobuda mukerekei vachipomera mhosva Prophet Sanyangore yekubira vanhu kuburikidza nekuita chiprofita chavanoti chenhema. Mukoma Andy vazivisa Studio 7 nhasi kuburikidza nemifananidzo yavatumira vari kuchipatara vachiti vakarwiswa nezuro manheru nevanofungidzirwa kuti vanhu vanoshanda naProfet Sanyangore. Taedzawo kuti tibate Prophet Sanyangore tinzwewo divi ravo panyaya yavari kuupomerwa, asi vadayira nhare yaProfet Sanyangore vanonzi Elder Munadzo vati Prophet havasokwanisa kutaura nezvenyaya iyoyi pari zvino. Takaita hurukuro namukoma Andy yatava kukupai vasati varwiswa. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 mukoma Andy.
Indetwa Andy Baleni Zimunya. Chekutanga ndechekuti Pastor Sanyangore is my cousin brother, and takakura tese ndokubva pavakatanga ministry yavo taiita basa ramwari. But muchinamata muri mukereke, pane paunosvika paunonzwa kuti ini ndakatendeuka ndega, handa kutendeswa nemunhu, mweya wangu ndowakanzwa kuti ini ndauda kugamuchira shuriri ndega. Pane paunotanga kuona kuti zvinhu zvatiri kuita muchechi muno zvina mwari here kana kuti hazvina mwari. Besides, even despite kuti munhu ari kutungamirira ndiani wako, so inini I got to a point yekuti ndanga ndakuita mibvunzo yakawanda according to what my brother zvavaiita. Zvakafanana nekuti when it comes to prophecy, kana vachienge vachiita ma-1-on-1 kwavanoti kubetsaida kwaikwe, kana uchiregister maforms, vanhu vanenge vachiregister maforms, munhu akasvika anoregister zita rake, onyora mafone number, onyora kwaanobva, onyora chii pamafomu, then obva abhadhara mari yake. Maforms iwayo, do you know kuti aitorwa oenda kuofisi yapastor pasina ari kumbozoona kuti zvizvi kuitika? Then vanhu vomirira vachiti takamirira munhu wamwari 2-3 hours, vanhu vakamirira munhu wamwari kana 4 hours, vanhu vachiitwa nezuva. Then munhu wamwari votora maforms aya votanga kukoponora, kana ari 15 votanga kumakoponora vachiona kuti zita ranhingi, zita ranhingi, zita ranhingi. And then munhu anenge achiregister uya uya anozopa vanhu mablank papers ekuti vanhu vanyore maprayer request, otinyorei mazita. And then Prophet pavanotizouya manje vakuya, vanongotora pepa remunhu udaiso vongonotsa kuti zita remunhu ndiri handirani. Then mochitanga kubatanidza kuti munhu uyu ndambomuona fomu rake rakadaiso, vochitanga kuprofita nhamba dzake, ndopambaya mumbuda fo nhamba dzake, paakazvarwa nekwaakabva nekudii, nekuti unogara Glenview kudii kudii kudii. Kuti uchaziva manje kuti fomu randaregistera here ndozviri kuitwa, hauchaziva. So this is the kind of facts dzaiitwa dzekuti unotanga kuita mbvunzo kuti ivo vacho vachatombogona here kundiprofita. Information yekuprofita even zvakafanira kuti yakabuda kunzi Heaven Online, there's never a thing like that. Pavaitoita Heaven Online on the Heaven Online, vaitosevenzesa foni yangu inini yandakatobata right now that day, and foni yangu yanga iri turi off. Mukadzi wavaiti ndiri kuprofita iyeye vanga vatombomuprofita kanenge atsirika akatoke chi3 vachimuprofita, dai kunonzi kadzi aiuda kukontrola zvo ndikutaura kaakatoke chi3 atombotanga aenda kuma1-on-1 ndobva aonekwa information yake ndobva wapika. Paipaya paida kutsvagwa footage yekusa paTV yekuti zviende mbiri, zviende mileage. Saka zvakatoita vanhu zvezvaika ndo zvavaitoda. Mukoma wangu munhu wekuti anoda fame, anoda kukurumidza kuzikanwa nekuda kukurumidza kuita mari. Zvakafanana nekuti some other time ago pane murume akatorwa zvechitsotsi kubva kuPhD, partner PhD achiendeswa kune umwe munhu angabva PhD. That guy ndobva auya anga ine Amarok, mota yake inonzi Amarok. Achisvika so ndobva aisirwa tsono nevakomana vaanoshanda navo, tsono pasi pemota yake, pasi pasi pemota yake neinjini, tsono neshinda yeblack. Then ndobva auyako haana kutombozva ndaisirwa tsono iyoyo, ndobva anyonesa pamafomu zake ndobva aita sezvaakaita. And then time yaanga akuprofitwa napasa sangori, pasa sangu ndobva achitanga mudza kuti ndai ndiri kuona masi mota yako yauya nayo ine tsono yakadai 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 yakadai, iwewo wauya kwaka zvakadai zvakadai zvakadai. Munhu wako akuvhunduka, ndobva aenda kunocheka mota, ndobvaona zveshuwawo pane tsono ya kwakutovhunduka. Achibva unzwa rozvanzi right, vanhu vakuroya kwabva kwamutare, vanhu vakuroya unofanira kuti utende, unofanira kuti utobuilda a very big altar. Munhu iyeye he came with his truck. Saka ndirwadza ndechekuona munhu achirwadziwa asiya truck rake, uchiona kuti munhu ari kurwadziwa netruck rake. Zviri zvinhu zvekunyepa murumbisa, saka zvinhu zvekuti zvinhu zvaisvitika pakawandisa zvekuti iye unongochitoita mubvunzo kuti what is happening. Zvakafanira nekuti vana vekumbare vekumatapi vaanosenza navo vazhinji vacho vanoga chinzi it's game of cons kana chinge ndakuta deliverance wadika gonzo deso kana time deliverance yakwana anisa chigune mukano deso bvarusa gonzo racho then chotora video imwe musikana akaiswa razor kuti dika razor mukano ndobva yaputwa zvokuti haimcheki kwauti time deliverance anisa munhu wini obvarusa. Sometime ago umwe mukadzi vakaenda vakoma nevavo ndobva vaenda on a Friday ndobva vaenda kunochera hari yanga ine ropa nezvinhu like cultural those zvinhu zvechinyakare zvezvo kwakunocherera zvinhu izvozvo panyadhi yemunhu pakona. Then Saturday vapa vakuenda pashow yavanoita live pashow yeSFM akutanga kuprofeta ndobva atanga kuprofeta chindi ona imba yakadai so raimwari ari kundiradza ari kunditora achindiendesa mbare imba yakadai so vanhu variko kuendai munocheka vanobva vachanga kucheka mboonawo zvichiwo hari yo itoripo nyamba iyi hari yanga yatoiswa nezuro. Ndakataura pane imwe interview ndikati kana zvandiri kutaura ndichinyeba pamberi pajehovha aiwa mwari ngaanditonge mwari ngaanditonge nemutongo unorwadza kana zvandiri kunyeba ndiri kufuremera munhu wamwari. There's never a thing like that.
Asika mubvunzo unogona kusimudzwa mukoma hendi ndewekuti sei zvakakutorerai nguva yakareba kuti munge muchizobuda pachena nhasi hakusi kuti pane pamatadza kuwirirana here napasi dasanyangori
kutadza kuwirirana mukoma ka mukoma wangu as I said before tichibva tiri vadiki taingotadza kuwirirana towirirana totadza kuwirirana towirirana zvekutadza kuwirirana ka mugariro pamukoma nemunyinyini but this is I see issue yekutadza kuwirirana iissue yekuenda kudenga kubvunzisa zvokuti inini ndiri ndegaka ndinosvika pandinozvibvunza kuti musani ndichaenda kudenga ini ndichaenda denga rasanyangori ndichaenda bigrod kana ndichaenda denga rajehovha rekuti uchatanga kubvunza kuti zvinhu zvamaiita zvinewonga usingazvioni here kuti maidira vanhu maitsosa vanhu do you know a lot of people they cry achiprofa information yeenda achichema so misodzo so wakabata mike uchiti yes papa unongochizwa kuti this is not good masemo yekunonga kuti this is not right. So to me inini it's all about my soul in me. It's all about me repenting to God saying I need deliverance, I need to be born again. Zvino izvi I don't think it will go well with me. Like zvakafanira kuti nyaya yekunzi vakafamba pasore remvura it never happened. It never happened. Hakuna zvinhu zvakadaro. Havanambobvira famba pamusoro wemvura. Inyaya yakagadzirwa. Mukomana anonzi Farai ndobva aita zvemakombiyuta ndobva wabata nezvinhuvaita sei ndobva aibuda chinzi after vangava he's in competition with a lot of men of God. Munhu wekuti kana akanzwa kuti men of God vakadai so vaita chakati he's quickly after that. He's quickly after fame. Kuti azika anonzi Sanyangori is doing this, Sanyangori is doing this. Samunhu wandinotoziva and I understand him better. Zvekunda hanzi ngiro dzakazonikwa kunhingiri there's never anything like that zvisu zvakatokrafto zvezvo anditi akarivako iye anenge akatorarambawo akomana achigadzira zvinhu zvezvi hakuna zvinhu zvakadaro
asi imi maiwanawo cheuviri here kubva mabasa ose iyaya
muona zvati chinhu chinorwadza mukoma ndechekudai so pandinoda kutanga kuona zvinhu ndepekuti unotanga kutarisa maresults kuti pazvinhu zvese zviri kuitwa of course munhu anoratidza kuti vanhu vese vari kumuziva sezvaari kuda vanhu vese vava kumuziva but pazvinhu zvese zvaanenge achiita nekuita maresults ese unocheka maresults maresults acho anga asipo anga asipo zvekuti zvamumubvunza mabvunzira kuti mune zvamaiwana hapana chataitowana actually vanhu vakatomukomberedza vanhu vatatika mukomberedza inini amanges nevamwe vese vakamukomberedza mukauya kuzimbabwe munhu wamwari munorwadziwa anonzwa tsitsini marombe ekupedzisira vanhu vakakomberedza sanangori marombe ekupedzisira including iye wacho including iye wacho zvinhu zvaanotora zvevanhu zvekutora nechitotsi nechii unozocheka after 2 months after 3 months chaenda chatorwa after 2 months 3 months chaenda chatorwa anenge sina chinhu munzvisa saka inini if I'm to say I benefited something I never benefited anything because hakutorina kuvict world kune level yepoverty inorwadza because of these things so inini I got to open whereby I saw kuti zvinhu zvikati kuenda ka one of these days we are going to kill even munhu kuti tingonzi tiende pamusoro and inini I no longer want to be part of it
saka izvino izvi mune imwe kereke yamaya kupinda here kwekuti makasviko reurura mabasa esa
this and maybe ngemuti a week ago I'm just trying to settle my mind even my security I'm getting threats from this and this so I'm not trusting anyone so right now I'm not in a position ekutodaro in a time ndichatosinditsvage but right now ndirikufera mumba pamba pandogara ndombochinja ndoenda apa so I'm not even kubuda chacha ndikutokurukunetsa kubuda I can't do anything right now
ko kana muchizvityira upenyu hwenyu makamhangara here kumapurisa
ndozanduti life yandikurarama ndeyekutika kuti ndiende papolice sepsep ndikutotya kuti ndichitofamba bcause munhu wese atoziva kuti anogona kuenda bhira yakadai anogonaona nzira yakadai but right now nditori ine plan yekuti ndoita sei kuti ndireporte this case pasina kutobuda kuri kutonetsa because I'm getting so many threats macalls andiri kurisevha maprivacy mamwe acho mari just weird life yandararama for the past 4 days is just weird
Mati mamboezo here kuti munge muchigarisana nayo pasasa nyangore muchitaura nyaya iyoyi makatarisana.
Andina kunzwisisa mubvunzo tichitaura kutara
kuti kutaura pamayakabuda muchechi imi makakwanisa here kugara nawo pasi muchivataura kuti ndafunga ndatora pfungwa yakati ndonzira yandaya kuteverai.
You cannot change munhu mararamiro arwi. Tichiita kuti vana vake vaende kuchikoro. Bhozi ukatodaroka unenge watozvitengesa newe kozi unenge wato. Inini, the only thing I could do was you go out ndobva ndabuda ndakatozotaura ndakunze kuti right inini ndichandabudira ndechakati ndakaona ndikada kuzvitaura ndichirimo zvinogona kundikanganisa kuti ndo mararamiro acho zvikutopa vanhu sadza izvozvo zvechitsotsi nekubira vanhu zvechitsotsi nekunyedera vanhu
asi mashoko iwaya amuri kutaura nekurorura kwamuri kuita munotarisa kuti ramangwana rekereke yake rinenge rakamira sei nokuti pamwe vamwe vanenge vakungofunga kuti isawa grep.
Inini munhu wamwari handingazozive number one handiprofite kuti chechi yake mangwana nenge yakaita sei but chandingada kutopa comments on that kuti inini washoka number one ndinomuda zvinhu zvese zvandiri kuita zvazviri kuita because ndinomuvenga no ndinotomuda and ndiri kutoda kutorwirwa mweya wake kuti paanofawo agoenda kudenga other than kuti anyebere vanhu achiita zvezvechiprofita nezvechitsotsi nezviita sei kuti awane mari at the end of the day aregedzonda kudenga if akaripenda akatochinja chechi yake kutanga kuita zvinhu zviri propa ayo mwari ngaakudzwa zvekuti ichakura ichato sei well ipapo handizoziva zvangu because munhu wandinoziva kuti haapererwe nemaplan ipapapa pandakatobvako recently pandakatobvako vane chimwe chavaitoronga chemukadzi akabuda chechi ndobva watanga kuronga chekuti vaiti tida kuuraya imbwa then tocheka musoro wacho toenda ndonopfekera pabridge pamba pake pasi then ndochizoprofita ndiri palive on Star FM ndichiti ndokuona pamba pakadai pakadai aobvious achavhunduka obva azodzoka ouya kucheche wachiti ndoda deliverance ndocho chavaitoronga ichocho and they make sure kuti zvinhu izvo zvaenda pamapepanhau zvaenda pasocial media vanhu vataura nezvazvo just they are in.
Ya, ibasa rakaoma. Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma end nekuwana mukana wekutaura nesu nekuziviswa vana vaZimbabwe mamiriro akaita kunzo uku.
Well, thank you so much.
Manga makateerera hurukuro yatanga tichiita namukoma end Baleni Zemunya. Avo vaishanda naProfet Paul Sanyangore kukereke Victory World International Ministries. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.